Vagari ava vanoti vaifunga kuti nhamo yavo yekushaya masaisai anoita kuti vashandise madandemutande akasiyana yainge yapera nekuvhurwa kwenzvimbo dzainge dziine michina kana kuti information centers mumatunhu avo. Asi vanoti vari kutadza kushandisa nzvimbo idzi sezvo dzisina michina yechizvino zvino, kushaya masaisai kana kuti netiweki uye kudhura. Mumwe mugari wekwamurombedzi uko kwakavhurwa nzvimbo iyi muna 2016 vagift sose vanoti nzvimbo iyi yakamira kushanda muna 2019 vachiti hapana masaisai. Mumwe mugari wekumhangura vaNelson Piri vanoti kunyange masaisai achimbowanika anononoka kushandisa uye hakuna michina yechizvino zvino yekushandisa.
Inini personally handada kusaenda, anoda kwenetiweki inenge yakatasangeka inenge yakaneta live kuzvandoda chinzvanongoda kuzvandoda azaita kakushupa process yacho inenge iri too slow.
Mumwe mwana wechikoro pamhangura high school uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Rugare anoti mari inobhadhariswa inove dhora rimwe chete paawa rimwe chete yakawandisa sezvo vasina kwavanoiwana.
Anoshandisa intaneti anoda kuti mukomana wacho aripo akati hanzi inobhadharipo.
Rugare anoti anenge achida kuita tsvakurudzo yezvidzidzo zvavanopiwa kuchikoro asi nekuda kwekudhura uku anotitadza kupedza kuita zvose.
Inida kuishandisa kurisecha mupdf nerimwe basa rakaita semakala atoita panguva dzinoi. Actually kala inotoda kurisecha iassignment yechimalenazi yedu sisi malenazi yedu tinorisecha then toenda nayo kuchikoro, so inenge ichida intaneti.
Mukuru webazi rinopa masaisai nekuvaka nzvimbo idzi pamwe nekutenga michina yekushandisa munzvimbo idzi reporters vagifti machengete vanobvuma kuti dzimwe nzvimbo hadzina michina yechizvino zvino sezvo michina yakatanga iripo isashande munzvimbo dzinosanganisira murombedzi.
Equipment iriko yava sort of outdated and izvozvi it's one of the priority that we have. And you will see before the end of this month kunenge kwatova ne different equipment atakatomirira equipment yekuti tiite upgrade.
Pakavabvunza kuti sei vari kutora nguva yakareba vasati vatenga michina iyi vamachengete vanoti vari kuita dambudziko rekushaya mari yekunze yekutenga michina iyi. Sachigaro vesangano rinoongorora nezvekufambiswa kwemashoko munyika remisa Zimbabwe vagorden maunganidze vanoti danho rekuisa mainformation center munzvimbo dzakasarira rakanaka zvikuru, vakakurudzira vose vane chekuita nezvekufambiswa kwemashoko kuti vaite zvavanogona kuti mashoko asvike kuvanhu vakawanda kusanganisira vekumaruwa.
Kurudziro yedu kuhurumende nderekuti kana kune mamwe mainformation kioski asingachashandi pari zvino vatore nyaya iyoyo senyaya yakakosha zvikuru, uye senyaya yekuti vakwanise kumhanya mhanya vanapotirazi vavo ministiri vakwanise kuita revhai vaumbe vamutsidzire mainformation kioski vana mai nana baba vari kunharaunda dziri kumaruwa vakwanise kuziva zvinoitika mumadhorobheni.
Potirazi inoti kusvika pari zvino pave nenzvimbo dzekuwanira mashoko kana kuti information center dzinosvika zana nemakumi manomwe neimwe kana kuti 171 munyika, uye vari kutarisira kuisa dzimwe makumi matatu neshanu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.